This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya zirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 28, 2028. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutsvinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos, avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe Kabuyuni, uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki woita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavaJose Eduardo dos Santos, avo vakashayikira kuSpain musi wa8 Chikunguru. Vadon Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Souza. Vadon Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa, sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMel Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara, uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mugoziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutsvinzwa vakuru vendava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa yose delivery system nyika dzavo. Vanogondezvevarombo iyo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba, vanhu vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara, asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain kuSouth Africa, ende hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagone kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndo dambudziko ravanaro iroro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano, sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvokunyeperana zviya zvechikamaradership zvemaAfrican leaders, asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inopera nokubiwa nayo vanhu vanochiti vanofanango vachitunga miriwa nokugadzira chipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
Totarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti mataxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho yakakura kudarika bhajeti dzenyika the Ministry of Health venyika yedu seinoZimbabwe. Vanoshandisa more money yekuti dei vaiisa muhealth care system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogara yakabroka, asi vanhu vanobvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutande rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZanu PF vainge vaine mavhoti zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANU PF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kudhukirwa nomufaro semusangano weZANU PF nebasa rabatwa kugokwe, tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutsindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vati pamanyawi kumusangano weZANU PF tinonyanya kutenda. VaYouth League neveWomen's League andiko redu rekomisariati nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANU PF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda mutsarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu veZANU vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndoo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANU PF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose, ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madhekedzi maviri 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nanavaodhinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa enda richati vhundusi tinoriziva richingouya, asi hazviti vhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalos Ziva.
Tavanhu vekugokwe nokuti bhotera zvine musindo, tichi tarisa kuti pakaitika mhirishonga pakaitika nyaya yemore than 1000 vanhu vanga vachitinwa nemasabhuku kunzi vanofanira kuvhotera pakati pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu asi vanhu vakashinga.
Ko, sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo?
Paelection haiwanzobudi vanhu, isu tiri kufara nevote share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa. Makaona violence yakarambidzwa kukampena, mukuru wedu vakarambidzwa kuti vapinde mugokwe, zvese izvaita kuti vapunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutyidzira vanhu. Zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror, nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo. Saka kuona vanhu vashinga vachisapota shanduro tinotenda zvikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyu izvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission?
Ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms, nokuti ndo nyaya iri kuratidza kuti yaita dambudziko munyika. Kuti munofanira kuita mareforms, zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free, iri fair, kuti vanhu vese vagone kukampena, vanhu vese vawane access to state media. Munoziva majanalisi akarohwa achida kunokavha rali dzedu machifu achitidzirwa nemasabhuku kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvitimo donde. Zvimwe zvinhu zvetakugadzira patikulonja dhokumendi redu zinonzi tri kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaostalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC ndisakubatisa zvindashinda kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasika paya paya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saenda pandati harga ndinge kukambudzima zvangu pamwe ngada kunoona. Panda kutofamba kutokurosa pazvidhp paya paya pabva papfuura vakomana 2 vachangopfuura ndokabva patoya mota yainge katozara vanhu a more than 20 vanhu vabva vatondikomba ndokutanga kutonditi wayo kupeka regalia yeCCC rekunoku munozviita imimi varidzi. Patakwa zvakawanda vamwe vachitaura vachiti maTPC imi vanhu munoziva maTPC achitora nyika makaita sei. Vabva vachitanga kuchiti handi kofisi kwakofisi kwavo ndihandikuzivi ndekubhangu rekumbari ikoko. Saka ndopatanga kutondirova nemambama vatondiwisira pasi kutoti hani matanda nematanda yatanda nematanda hane pamvura singi masuwe jere angati anitenda nekudarika nekumbaroko ndagara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurowai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana wandaziva asi kuri kuzindinemezanemenezaindeuyeuyeuyo asi ndevanhu vezanupf.
Sei muri kuti ndevezanupf?
Bhozi vamwe vacho vangatipeka matishirti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 million vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School, uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mumapenalties mumakwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwe hurukuro yataita naTemwanjira.
Isusa tiyemera paGymri School, Gymri Academy School, iri paLong Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo iyoyo, unonokusvika pachikoro, ndopatinotrainira ipapo. Saka programu yedu inotanga, totanga training like Tuesday at 10 o'clock, 10 a.m. makuseni, kupedza kuma12. Saka always groups, including, totangira paunder 10, then under 12, under 14, under 16, under 18, under 20. Saka ndiwo mamirira akaita programu yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. Ende tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro, odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndopatakaita patakatanga matrials edu va tatanga kuva 22 tichipedza mutova 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35. Vozi vachiri kutanga bo takaisa pamaflyer pamawhatsapp group. Saka chiflyer chedu hachanya chotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials, I think after 2 weeks time. Hatinovimba kuti vana vanouya vakawanda. Sezvinokuchama kwatakaita tonamendi, vozi vamwe vacho vakatamba tonamendi yatakahwina neZuru, vamwe vacho vanga vatori pamatrials. Saka aihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Ini ndandine chikwata changu chananti nacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Ndinyaya yekuti inini futi ukanda nandiye vamwe vana vega vekuwareni paki. Saka hazvinambotorera time kuti tikwanise kubatanidza chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muono wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo, chovakwanisa zvatichi kuda iye mheri tichavatsvagira kuti vakwanisewo kutengawo kunze kwenyika kwandakatamba, kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesawo 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi ane Zuru aya, makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda, tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba, remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalenti aripo, like yesterday, mutimu yedu yatakatamba, ini ndakagozanyere yemaunder 17 katournament, but ndakaisa kamukomana kadiki kane 14 years kanogara kumbare uko, kakatouya tichigari pamatrials. Ndiwo kakatoita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana, I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
Ipapo ndo
ndoine kuti nyaya yatiuda kutaya kuti tinje iyoyo because mukatarisa vana vatinotora vatinawo tinoda kutaya kuvanzengesa nyaya yekuti vasaite manyaya emadrugs iyoyo because the moment yatinoenda nawo kutraining patinotraina everyday kutraining havanenge vasakwanise kufunga zvekufuta izvo nekumwa because vanenge vakungofokasa netraining vakabva kutraining vakusvika vanenge vanoita kusvika orara senge ipapa ndotozwa nekunoitwa kumbogu senge pandoti hakuna kana training 2 days vanotouya kutoti kosi tofanira kuenda kutraining
asi imo muHarare nemunyika umu muchiine mitambo here yakawanda yekuti vanokwanisa kukwikwidza ivo vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa
ndakataura namista mbonda tisa kujoina pane imwe inonzi relight league inana dynamo chivavava ine maakadhemi akawanda because nekuhwinya kwatakaita nezvino vakatotipa pressure kuti handijoin hai kuti nekuti timu yenyu iri strong
murayiridzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare muHarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unodi pasimba Jesu simba rangu simba rangu
Vatereri ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzirwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi ngatinzwei maonero apasta mhungu pamusoro penyaya iyi
kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa vanhu vakafa tisu vakatenda shoko ramwari kwete hama zvitunha zvakafa hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu saka kana shoko ramwari richitaura zvevanhu vakafa rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu saka ivhangeri shoko ramwari kana richitaura zvevanhu vakafa rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndovanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko ramwari richitaura zvevanhu vakafa rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha
Ngati chinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi.
Ndinondora kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapter 15 pavhesi yomukati 29. Nhau iyi inhau yakanaka zvikuru. Paulo achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita raJesu Kristu weNazareta. Paulo achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa. Chero avo vose vakafa chiri dai vainyabhabhatidzwa kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo kungadai kusinga nazva kunobatsira nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa chiri vakafa vacho chiri dai vainyabhabhatidzwa zvingadai zvisina kudero akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vacha vanokume kubhabhatidzwa munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa chiri vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe kunga kana kusina kumuka kumuka kungadai kusina maturo chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzireiko kuna kuti ivo vose vakafa muzita raJesu Kristu weNazareta dai kanga kusina kumutswa kwevakafa vaigozobhabhatidzireiko kuti vaizogamuchira chiiko pana Jesu Kristu weNazareta kududzira kuti Paulo achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa kumutswa kwevakafa kuriko haasaireva kuti vanhu vakafa kudero vanobhabhatidzwa munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvandiri kana sezvauri izvozvo asi achinge atorwa pasi pezuva achazomirira zuva rake rekumutswa zvatinoziva kuti Jesu Kristu akamutswa nokuti Pauro iye achitaura achiti dai kwanga kusina zvisizvo kudero kana nesu kuparidza kwedu muzita raJesu weNazareta kungadai kusina maturo dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa tingadai tiri vari venhema zvaitova nani zvedu tindodya zvekudya zvedu kana zvekunwa zvedu asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezwa retatu vanhu vose vakamuona akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi uno kuparidza kwedu kana chiti kuno kumutswa kuvakafa, vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawo Jesu Kristu. Tinoziva kuti isu pachedu vanhu tinofana muviri wevhu nemuviri waAdhamu, asi chimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu, vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa. Vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko ekuondera kungotenda nokurumbidza Mwari, ishodingatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo. Tinoziva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa.
Vateereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo pakutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita tauting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerwawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva uhwo washandura zvikuru magariro ake.
Ndine levhu randave ndavo world champion, saka zvichaita kuti ndimire mustreet ndichiita tauting yedu ndichisungwa nemapurisa. Saka zvichaita se world champion ndakukodzerwawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia, uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu, zvinova pakuyemurikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva, nekuti kurova siyane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo, nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda, uyo anove zvekare murayiridzi wake, anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kukurudzira vanhukadzi, kunyanya avo vanochengeta vana vari vega, kuti vasaure mwoyo kana zvinhu zvaramba, asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire ari kugadzirira kudzivirira bhande rake reWBC naZulina Munoz wekuMexico. Bhande raanaro nderesirivha uyezve rechipiri muuremu weWBC, asi chinangwa chake kutora regoridhe iro rinaye Milatsi Makadzo wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyamina Gibbs Dube.
Sokuisika.